Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maneru akanaka vatereri tinosangana zvekare maneru anhasi uri musi wechitatu nyamavhuvhu 8 2018. Makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndiri Tanonoka Wande ndiri muWashington DC tichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Nengo ye MDC Alliance vatendai biti vari muZambia umo vari kutsvaga upoteri. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanoramba kupindura mibvunzo yevatori venhau yekuti ndiani akatuma mauto kuti apinde mumigwagwa. Vamwe vanhu vanopisirwa misha yavo kwamutoko vachinzi vakavhotera MDC Alliance. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nengo ye MDC Alliance inonzi iri kutsvagwa nemapurisa vatendai biti vanonzi vapinda muZambia umo vari kutsvaga upoteri. Vari kuziva zviri kuitika vanoti vabiti vari mumaoko evakuru vakuru mubazi rezvekupinda nekubuda kwevanhu muZambia. Studio 7 yakundikana kubata gweta riri kufamba navabiti vanqovizi damlilo sezvo nhare mbozha yavo yanga isingaite. Zvinonzi pamboita mutauro pasvika vabiti kumaganho weZimbabwe neZambia, apo matikitivha amboedza kuda kubata vabiti avo vanonzi vashevedzera kuti vabe kupambwa zvaita kuti vanhu vanga vari kudivi reZambia vapindire vachivabatsira. Matikitivha emuZimbabwe akundwa, izvo zvazoita kuti vabiti vazvipire kuvakuru vakuru vemuZambia vachiti vari kutsvaga upoteri sezvo upenyu hwavo huri munjodzi. Pari zvino vabiti nevamwe vanhu vana vari mumaoko evakuru vakuru vanoona nezvekupinda kwevanhu muZambia. Mutauriri wePeople's Democratic Party vaJacob Mafume pamwe nemukuru weHuman Rights Watch kuChamembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vati ichokwadi kuti vabiti vari muZambia umo vari kutsvaga upoteri. Magweta ari kumirira mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa anoti agadzirisa mapepa avaChamisa okuenda kumatare edzimosva kunopikisa kuti mutungamiriri weZANU-PF vaEmmerson Mnangagwa havana kukunda musarudzo yomutungamiri wenyika. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau muHarare nhasi, rimwe remagweta aya vatavani mbofu havana kuda kubuda pachena kuti vachaendesa mapepa kumatare nguvai, asi vati vachaendesa mukati memazuva manomwe sezvinotarisirwa nebumbiro remutemo yenyika.
Tichitori pagoni redare tagadzirisa mapepa edu zvose zvatinoda kuti zvisvike pamwe chete zvavepo, saka tatatuka tichaenda panguva ino yatinotenderwa nebumbiro romutemo wenyika. Bumbiro romutemo wenyika rinotipa mazuva manomwe ekuti tiende kudaro. Handisi kuzokupai zuva rachona, asi tichaenda mukati nemazuva iyayo manomwe.
Vambofu vatiwo zvabuda mune rimwe bepa rehurumende kuti mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vangangogadzwa musi wesvondo ndezvekutungana kwembudzi.
Nyaya yekutungana kwembudzi madzanambwanana hatipindire pairi, zviri zvo zvisizoitika. Mutemo unofanirwa kutevedzwa.
vambofu vatoro tsigiroro na vachamisa munyika rinoonekwa kana kumagweta vachiti magweta anosvika chiuru anga ari kuda kumiririra vachamisa.
Kana vanhu vagara vasina vanhu nyango pamagweta chavo vanongowana 12 vachamisa vane vanhu saka pamagweta vakaona chiuru chamagweta.
Mutauriri wavachamisa Dr. Ngululeko Sibanda vatsinhirawo vachiti vane hombowo kuti vachamisa ndo vakakunda musarudzo uye vakatavanga regi vamunangagwa vachitora ushe wavanoti hausi wavo.
Tinoziva sehumbowo hwekuti President Chamisa ndo president elect and President E.D. Munangagwa is ndivo president declared. Izvo zvine mutsauko atisiri kuita nyaya dzemazimuto pano kuti munhu anongodzi ndo wakutora ushe. Tinoita maelections vanhu vovhota munhu asarudza otora utungamiri wenyika.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi reZANU-PF panyaya iyi. Vamunangagwa vakanzi neZimbabwe Electoral Commission ndo vakakunda musarudzo dzakaitwa mwedzi wapera. Vamunangagwa vakaudza vatori venhau nemusi wechishanu kuti vainge vatambira zvakaburiswa neZEC vachiti vachange vari mutungamiriri wemunhu wese. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Mutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaConstantino Chiwenga nhasi varamba kupindura mibvunzo yevatori venhau vange vachida kuziva kuti ndiani akatuma mauto kuti apinde mumigwagwa zvakakonzera kufa kwevanhu vanomwe. Gandri Maramba anotipa nyaya iyi.
Vachiwenga vavhura zviri pamutemo imba yekudzidzira yakavakirwa Reform Church University nhasi mumasvingo uye vachivhura vhiki yekucherechedza zuva remauto iro anopedza achishandira mumaruwa nenzvimbo dzeruzhinji. Vachiwenga avo vanova zvakare gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika varamba chikumbiro chabva kuvatapi venhau vachiti handizvo zvavange vafambira. Asi vachitaura pafurwa imba ine makamuri mana ekudzidzira yavakwa nemauto, vachiwenga vati ibasa remauto kushanda neveruzhinji mukuvandudza kudiriro maruwa kana nyika isiri munguva yehondo.
Then involvement of the ZDF in this project was in line with its constitutional mandate.
Nikwa kwemauto muchirongwa ichi ndechekuti vari kuita zvimutemo wenyika wekuti vanofanira kubatira nharaunda nemaruwa munogara vanhu, uye zvinotipa mukana wekuratidza rimwe basa rechipiri remauto rekupa rubatsiro mumaruwa kuitira budiriro.
Asi veruzhinji munyika vari kunyinyitira mauto ayo ari kushandiswa mukushungurudza vagari kunyanya vatsigiri veMDC Alliance avo vari kuramba zvakabuda musarudzo. Mauto akapfuura akauraya vanhu vanomwe vairatidzira muHarare svondo rapfuura, uye vari kunzi vari kufamba vachitsvaga vatsigiri ava vachivabata vavaisa munhapwa pakati peusiku. Vachiwenga havana kutaura nezvenyaya yakaitika kuHarare sezvake zvakatarisirwa nevazhinji kana kutaura nezvekukunda kwakaita bato ravo musarudzo. Izvo zvashamisa vazhinji kusanganisira vatsigiri veZANU-PF vanga vari pamusangano uyu. Vachitaurawo pamusangano uyu mukuru weReform Church University Reverend Dr. Rangarirai Rutoro vatenda mauto nekuvaka dzimba dzekudzidzira vachiti ndizvo zvavanofanira kuita munyika pamwe nekuchengetedza runyararo.
Nyaya yekutungana kwembudzi madzanambwanana hatipindire pairi zviri zvazvikuzoitika. Mutemo unofamba wakatenda.
Vanorwira kodzero dzevanhu mumasvingo muzvare Esther Chimanikire vanoti zvaitwa kuchikoro cheRCZ ndizvo zvinofanira kuita mauto munguva yerunyararo pane kushandiswa mune zvematongerwo enyika.
Kana vanhu vagara vasina vanhu nyango pamagweta chavo vanongowana 12 vachamisa vane vanhu saka pamagweta vakaona chikuru chamagweta.
Vachiwenga ndivo vaive mukuru wemauto munguva yeoperation Restore Legacy iyo yakamanikidza vaive mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe kusiya basa. Tevera kusiya basa kwavaMugabe, vamunangagwa vakabva vadomwa neZANU-PF kuti vatore basa ravaMugabe vakabva vadomawo vachiwenga semumwe wemutevedzeri wavo muhurumende. Ndakamirira Studio 7 masvingo, ndini Gandri Maramba.
Vagari vemumaguta nevemapato anopikisa vanoti havasi kufara nemakomishoni akagadzwa kuti afambise basa mumaguta madiki nemakanzura akasarudzwa asati agadzwa. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya iyi.
Vakawanda vanoti zvakaitwa negurukota rezvematunhu vaJulai moyo zvekugadza makomishina munzvimbo dzine vanhu vakasarudzwa zvinotyora mutemo. Vanoona nezvematunhu mubato reMDC inotungamirwa naNelson Chamisa vaEddie Cross vanoti vamoyo vari kutyora mutemo vachiziva. Vakrosi vanoti kuita uku kunoratidza kuti vane chinangwa chisina kunaka munyaya dzekufambiswa kwebasa nemakanzuru. Vakrosi vanoti zviri pachena kuti vamoyo vangadai vakaita kuti makanzuru akasarudzwa musarudzo dzichangopera vagadzwe nekukurumidza kuti vafambise mabasa emukanzuru kwete kuisa makomishina asina kusarudzwa nevanhu. Nengo yakakwikwidza muwadhi 8 yePeople's Rainbow Coalition kana kuti PRC vaJenis Kagonye vanoti zvakaitwa navamoyo hazvisi pamutemo sezvo dare remakurukota rakamira kushanda zuva resarudzo.
Hazvisi pabumbiro remutemo nokuti vamoyo parliament yakadissolve havasiri minister of local government. Saka tiri kushamisira kunzwa kuti ivo pane vanhu vakasarudzwa vangomirira kungogadzwa chete kuti vanhu vachitanga basa ravo, but vaakuapoinda vanhu vakamira sana. Ndopane mubvunzo wangu, which is unconstitutional kwandiri. Hakuratidza kuti kutonga vachiri kuda kukunzwa kuti vachiri kuda kutonga, asi vanhu vakatsarudza zvavakada zvinofanira kunge zvichingotezwa kuti vanhu vadi vangopinda kana vari vanhu vari vongogadzwa rana kanzo takamirira maresults ekuti apresident achazobuda zvakaidi. Hazvingatarisiwo kuti makanzuro adi ashande izvozvo.
Sachigaro weMDC Alliance muChinoyi uye vakamboita mutevedzeri wameya wemuChinoyi vaWili Nyambe vanoti zviri pachena kuti hurumende yeZANU-PF yakarwadziwa nekukunda kwavakaitwa mumadhorobha madiki, nokudaro havadi kuti vashande vakasununguka.
Aiwa, chokutaka kana ndechekuti Julai moyo asati Minister of Local Government was he has not been sworn in to be a minister, neither he has been appointed. Saka ana masimba yekuti anda kufrustrate ma newly elected MDC Alliance councillors.
Vanyambe vanoti makanzura akasarudzwa anokwanisa kuendesa vamoyo kumatare dzemhosva sezvo pasina zvikonzero zvine musoro zvakapiwa.
Yes, vari kuafita kuti they can take in the minister to court for unfair practice. Nokuti zvangofanira kuti mimi mwana azvarwa nhasi achiri mumatende asina buda kunze momutsvagira mhosva kuti ari kutadza kukwenya mamukaka, ari kutadza kudya nguvatevhiyu iye asina buda munzimati. Zvangofaraizvo, it is very unfair vawane kupana mari nevanhu ivavo, because vanhu ivavo havasenze mahara, vanengachiwana maallowances, mahealth allowance for that matter.
Asi sachigaro weKariba Residents Association uye vakakwikwidza muwadhi 2 muKariba vakakundwa vasemuma wavo vanoti hapana chakaipa nedanho ratorwa navamoyo sezvo zviri pachena kuti mutungamiri wenyika achanonoka kugadzwa, uye pane nyaya dzakawanda dzakaiswa kumataredzi mhosva nevakakundwa musarudzo dzematunhu madiki.
Izvozvo zvaitwa nechikonzero chokuti makanzuru makanselers akasarudzwa havakwanisi kupinda mukanzuru nekuda kwekuti president havasati vaitwa sworn in. MPs nhengo dzeparamendi dzinomirira matunhu iwaya hasati dzaitwa sworn in nokuda kwedzinyaya idzo dziri kumatare edzimhosva. Saka naizvozvo minister vane mvumo yekuti vatore danho iroro ravatora rekusarudza anonzi macommissioners vanofanorana malocal authorities kuti zvinhu zvivagare zvivendeke zvakanaka, basa rifambe zvakanaka nemalocal authorities.
Vamoyo vakaisa makomisheni mumaguta madiki anosanganisira Kariba, Karoi, Chinoi, Chegutu, Chegutururo, Kadoma, Churundu Local Board, Hurungwe Rural District Council, Sanyati District Council, Nenyaminyami Rural District Council. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi ravamoyo. Ndakamirira Studio 7 muChinoi, ndiri Atachi Goriwa.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 13630 shortwave, uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 am 4930 6040 ne 15460 pashortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngatikurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Tombotarisa zvatika kune dzimwe nyika. Chikwata chenhumwa dzekuTurkey chiri muWashington DC, umo chiri kuita hurukuro pamusoro pamufundisi wekuAmerica vaAndrew Branson avo vari mujeri kuTurkey. Hurukuro idzi dziri kuitwa apo kudzidzana kweAmerica neTurkey kwasvika pakaoma nepamusana penyaya iyi. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump negurukota ravo rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika vaMike Pompeo vari kumanikidza Turkey kuti isvinungure vaBranson. Vachuchusi vehurumende yeAmerica vasunga mumwe mumiriri weNew York muCongress vaChris Collins vachivapomera mhosva yokubiridzira mune zvekutengeserana uye kunyepera mapurisa eFederal Bureau of Investigation. VaCollins avo vazvipira kumapurisa nhasi ndemumwe wevanhu vekutanga kutsigira vaDonald Trump apo vakatanga kukupidza kuita mutungamiri wenyika muna 2016. Muchikamu chedu chatinotarisa zvinoitwa nevana veZimbabwe vari kune dzimwe nyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 anotipa hurukuro yaakaita naAmai Chioneso N. Makolos avo vakakwikwidza musarudzo asi vakakundikana.
Ndakasapoindika bati chora chokwadi handina kunge ndawana mukana wakakura wekukampena nekuti ndakasvika muno mumusi wa10 June, saka ndakakampena 1 month and 2. Saka ndandisina mukana wakanyanya kukura wekukampena asi ndakadzidza zvakawanda. Saka ndakatozova kukundika ndakafundikana zvangu but ndakadzidza zvakawanda mukampena kwandakaita.
Tinoona kuti muri mugari wekunze kwenyika, sarudzo dzapera, chii chamakuita mune ramangwana?
Iye zvizvi ndandiri ndichitenderera zvangu ndichiona munharaunda manandima ndinogara muno ndaugadzira kutokera. Asi pane zvakawanda zvandaona zvakugadziriswa like magaro evanhu vanorwara vanoshayiwa muzvikoro zvakawanda zvida kuti zvichitora ndofunga tingadzira mhiri semapfungwa ndinokwanisa kubatana nevamwe tikadikagadzisa zviri kuno kumusha zvinodiwa.
Chii chikuru chamungati makadzidza kubva musarudzo idzi?
Vanhu vari kutambudzika ndakazvona mukufamba asi ndichienda papa election yacho chaiyo chaiyo. Election yemunomu hai inonzi yakaisiri mataura vanoti yakanga iri asi indirectly ndiona siyakanga isiri. Of course kwanga kusina hako violence sema mumapurotesi asi mukatarisa kuti zvaiitika zvacho zvekuti vanhu vanenge vanotenga vanhu ya24 bainjiya kuuya neshuga yekuya nemazambia vamwe vaiuya nesamende vamwe vaiuya nekupa maelectorate. Saka ndakataakuti electorate yedu inoda kutodzidziswa zveka isita basa rakakwana kudzidzisa vavafoti kodzero yavo chaiyo chaiyo. Unotoona muvanhu vachitaura ivo kuti mapresidensi hamudzoki saka namusa kunditengera chakati tisangokudyaiwo kana kukunwai kana kukupfekai hati kuvhoterei. Zviri nani ndimbokudya kana unda kuvhotera ukaenda zvachose sanizvisa kudzoka handa basa nazvo. Oona kuti vagari vemuZimbabwe havachakoshesi maraiti avo vakuzvikompeya kuti 5 years is enough.
Saka munotarisira here kuti musarudzo dzichatevera muchakwikwidza zvakare uyewo mune muchizogadzirisa zvamadzidza izvo?
parisi zanjisi ndingati ndakwikwidza nekuti ndakaona ndikuona kuti izvo zvakanyanyisa ndizvo kuti vanhu vari kutambudzika zvakanyanya kana ndada kuchimbo concentrate nekubatsirana nezvananga ndichiita kare zviya kubatsirana nenherirano kwandofanda ndakanyorerekera zvangu pamwe ndingazongofungawo mede ichakuswa kuma 3 years 4 years kwani handingazivi but parisi nezvo handifungi
akakunda kudunhu kwenyu ndiani
ndeumwe anonzi Job Scala mugari wekuSt Mary's.
Saka munoona here muchizoshanda navaskala ivava mubudiriro yemudunhu renyu muzengeza West imomo vaskala veMDC Alliance?
Zvikurusa ndandisotedza kuti ndivatsvagire taure navo nekuti pane zvinhu zvandiri kutarisira kuti titaure navo zvatinoexpectawo kuti zviitwe kunyanya kuori wekucouncil zvatechiti tishanditaure navo ivo kuti vangatibatsira here kuti gadzise izvozvo nekuti ini pandaitikwidze ndaifoti ndichakwanisa kushedzera kuti kuitwe audit yecouncil ndakaida kuti vakumbire kuti ndavarequestewo izvozvo kuti council ngaitwe audit masenzi masalaries ecouncil zvinhu zvakawanda zvikuitika zvekuti maimployees ecouncil havabhadharwi kana chini chavakumbira kuti vatibatsire kuti vatigadzirise zvakaita saizvozvo.
Shoko ramungasiyira vanhu vakakuvhoterai nevasinawo kuvhoterai muzengeza West,
ndoda kuvaudza kuti ndinotenda zvikuru kune vakandivhotera zvakanyanya kunyange vasina kundivhotera ndovatendawo ndichiti ini ndicharamba ndichingoshanda navo ndokumbira kuti ndishande navo vauye nekuti ndakaseta foundation yandakasizimurewa foundation ndicharamba ndichienderera mberi nemaprograms andanga ndatotanga amwe achitasina pakukampena ipapo tokontinya nawo sekomiti yacho kubhadhara maschool fees chemberedzo da kutengerwa mishonga vakaremara vanoda rubatsiro nezvakawanda wanda but zviri musimurewa foundation.
Aiwa tinotenda zvikuru amai Macaulay nekuwana nguva yekutaura nesu. Manga makateerera kuna mai Chioniso eni Macaulay avo vakakwikwidza musarudzo yemumiriri wedare reparamende mudunhu rezengeza West musarudzo dzichangopera kuitwa. Muchirongwa chedu apo tinotarisa zvinoitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zvinogara kunze kwenyika. Zita ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muHarare ndichiti sarai zvakanaka vateereri.
Mashoko atiri kutambira iko zvino ari kuti hurumende yeZambia yanyima vatendai biti upoteri ichavadzorera kuZimbabwe. Zvekare hurumende yeZambia inonzi yanyima vatendai biti upoteri saka ichavadzorera kuZimbabwe. Rimwe remasangano anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Peace Project ZPP rinoti riri kutadza kubatsira vanhu vakashungurudzwa kana kurohwa mushure mesarudzo dzakaitwa svondo rapera. Mukuru weZPP Muzvare Justina Mukoko vanoti sangano ravo riri kuunganidza umbowo hwezvakaitika kune vamwe vanhu mushure mesarudzo asi vanoti basa iri harisi kufamba zvakanaka sezvo vanhu vazhinji vachitya kutaura zvakaitika kwavari.
Mumashure mekunge vanhu vaurayiwa mumigwagwa musi wa 1 August takaburitsa mashoko tichitaura nekutsunga kwedu kwezviri kuitika. Izvozvi tine gwaro ratiri kugadzira rakatarisanawo nezviri kusanganikwa nazvo nevanhu mumazuva anaya. Asi chandingataure ndechekuti vakawanda vatinoti isusu varivo vari kushungurudza vamwe vacho vari kutya kutaura tisingazivi kuti mashokorudzi yavari kusiyiwa vainawo ari kuita kuti vatye kutaura nezvavari kusangana nazvo.
Munoshanda sei neavo vane zvichemo asi vachitya kutaura?
Tinoedza kuvaonesa kuti vaone kukosha kwekutaura dambudziko ravo asi hatigoni kuzovatorera matano ekuti tiburitse pachena ivo vasina kusununguka kubuda pachena. Tinoshanda neiya inonziyo do no harm. Saka nekuti nyaya yekusununguka kuti ndakachengetedzeka inyaya inosiyana kubva pamunhu kuenda pamunhu. haisi nyaye kuti unganosvike uchimanikidza munhu kuti chibva waita izvi. Saka isusu basa redu nderekuti tinogona kuvaonesa kuti pamutero zvinhu zvakamira sei. Asi kana ivo vaona zvakakodzera kuti varambe vari pavari, hatigoni kuvamanikidza.
Udzai vakaterera vanoda rubatsiro rwenyu asi vachitya kubuda pachena.
Tinovataurira kuti taurai nesu veZimbabwe Peace Project kune sangano rinonzi Zimbabwe Human Rights NGO Forum, uyezve vanhu vanofanira kuziva kuti kune inonzi Zimbabwe Human Rights Commission yakagarirawo kunzwa zvinyunyuto zvevanhu izvozvo kuti zvigone kugadzirisa.
Avo vanga vari mukuru weZimbabwe Peace Project Muzvare Justina Mukoko vari parunare muHarare. Tomboenda kuna Marvelous Musanganya huye tinzwe zviri kutaurwa nevanhu pa social media.
Pachirongwa chedu che Let's Talk ngatikurukurei tiri kuenderera mberi tichitarisa zviri kuitika panyaya dzezvematongerwo enyika. Zvichitevera sarudzo ichangobva kupera.
Donzi Goodwill Zinyama, ndandiri chief election agent wa Dr. Blessing Kasiye Muru weZIP.
Imi muri kutambira here zvakabuda musarudzo uyezve makabuda sei musarudzo?
Isusu takabuda tiri panumber 9 out of the 23 macandidates. And the electoral process yanga yaitwa zvaya zvakanaka, although kwaiwo nezvimwe zvinhu zvakakanganiswa kumashure before the election, like kuti voters roll yakanonoka kuburitswa, plus the voters roll iya yepresident waifanira kuva wakapiwa mu12 kuvamuisa 11, noti zvavakaita zviya zvituputi inadvantage yapresident pamusoro panumber 15. Asi patakazoverifyawo isusu mavhi 11 nemamwe maaningi mapolling stations andaifungira kuti angava abirirwawo whatever kana kuti akanganiswa, ndakaona ari right in command center kuHIC.
Saka imi makasaina off here maresults akazotaurwa nezeki?
Yes, ndakasaina ndakanga ndiriko.
Unoona sei zviri kutaurwa nemamwe mapato anopikisa kuti ivo havana kukwanisa kunge vachizosaina off maresults uyezve pane chitsotsi chakaitika?
Election inotanga nekuperera papolling station. Saka haiperere command center kana kuti kumusoro. Papolling station ndo panoperera election. Pakasainwa V11 naagent wavo. Kana ivo vane V11 akasiyana nezeki, that's it. Vanofanira kungoenda kuelectoral court vanoisa complain yavo.
Kadikwa mai Ronica Mumbire.
Ndiripo hangu, makadiwo. Sesangano rinomirira madzimai takanangana nemadzimai akakwanisa kukwikwidza. Tiri kufara kuti tine mamwe madzimai akakwikwidza, asi sezvatinongoramba tichitaura, bumbiro redu remutemo rinotaura pamusoro pegender parity inova isina kukwanisa kusvitswa.
Ini ndini Marvelous Musanganya huye ndiri muWashington.
Muchirongwa cheLife Talk na 8 PM tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu muZimbabwe mushure mesarudzo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Hurumende yeZambia inonzi yanyima vatendai biti upoteri uye ichavadzorera kuZimbabwe. Nhengo yeMDC Alliance vatendai biti mutevedzeri womutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanoramba kupindura mibvunzo yevatori venhau yekuti ndiani akatuma mauto kuti apinde mumugwagwa. Vamwe vanhu vanopisirwa misha yavo kwamutoko vachinzi vakavhotera MDC Alliance. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Kana ivai nesu zvekare mangwana apo tichikubzai dzimwe nyaya dzinobva kuZimbabwe. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.
Soku izika tisenda bako VOA.